Reflecting the views of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 5, 2024. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Nezuro vamwe vaive vatungamiri mubato reCitizens Coalition for Change vainge vachisangana nevanhu kuManicaland. Chikwata chavachavangu panewo kunetsana kukuru panyaya yemahofisi ekuBulawayo ainge achishandiswa nevatsigiri vavachamisa nevari kutsigira chikwata chavatsavangu. Ndichakupai zviri kuitika kumakundano eAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro vamwe vaive vatungamiri mubato reCitizens Coalition for Change kusanganisira vaOstalos Siziva navaAmos Chibaya vainge vachisangana nevanhu kuManicaland. Vaviri ava vakarambidzwa kukukwidza mumusarudzo dzemabi elections kuMkoba nekupela ndaba Chabalala mushure mekudzingwa mudare reparamende nevari kuzviti ndivo munyori mukuru webato iri vasengezo Chavangu. Vave mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vakabuda mubato iri vachiti ZANUPF yainge yoshanda nedzimwe nhengo kuda kukanganisa mashandiro ebato iri. Vachamisa havana kujekesa kuti vachatora gwara ripi, asi nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti misangano yavave kuita inoratidza kuti vave kuparura rimwe bato itsva. Vanhu vainge vari pamusangano waNezuro vainge vakapfeka hanzu dzeblue.
Tanga tine musangano weruzhinji rweManicaland runotevera. Vachamisa vari responsible nekuorganiza nekuronga movement yedu kuManicaland kuti kurukure nemamiro akaita zvinhu munyika patakamira nepatrukuetu.
Pari zvino chii chiri kurongwa maererano nemusangano wenyu, zita rebato nezvimwe zvakadaro? Chii chamuri kuronga?
Pane zvino chinhu chatiri kugadzira kuti vanhu vazive patiri, nekuti vanhu vese vamwe vachibvunza kuti vachamisa vakaresigna. Saka tichiexplaina vanhu kuti zvinorevei nekuti tinofamba sei, nekuti vazhinji vanofunga kuti havachamisa vakasiya zvepolitics kana kuti vachamisa vachamiri ruzhinji rwezvinji. Hakwete ba, vachamisa vakasiya bato reCCC nemhaka yekuti bato iro raakukontrolwa rakatorwa neZANUPF tichishandisa vamwe vakanga vari willing kushanda neZANUPF. Saka isu takasiya bato reCCC ende taakutaura nevanhu vazive kwatiri kuenda. Mazuva ari kuuya kumafambira chaita nenguva shomanene iri pauya, tetakuunza vanhu kuti vazive kuti vachamisa vaakuwanikwa kupi uye vanenge vachigona kuvateera vanovateera kupi, nekuti vachamisa vanhu rutigiri. Chechipiri, tanga tichinzwa vanhu kuti vanoti chii, ende isu tafara nekuti ruzhinji revanhu vekuManicaland vataura kuti kuno kuManicaland tiri clear nekuti isu tinoteera vachamiswa kwavanenge vaenda.
Tiri kuona kuti dzimwe nhengo dzeparamende dzeCCC kana kuti dzanga dzakamira navachamisa dzinongwari muparamende asi vamwe vachiresigna. Chii chiri kuitika apa?
VeCCC vane vanovamiririra vachiona mamiri anoita zvinhu ikoko kuCCC. Isu zvataa kutarisa kubuilda movement of the people iri grounded and driven from the places panogara vanhu vedu. Saka ndosaka muchiona taakufamba nyika yese kuti taure nevanhu nekuti vanzwisise kuti nyaya yoshanduko haisi nyaya yezvigaro. Nyaya yekutsvaga shanduko inyaya yekutsvaga ugaro hweruzhinji rwemunhu wese. Saka isu hatifokasi nekuva kuparliament kana kucouncil, nekuti destiny for the people of Zimbabwe and the democratic struggle ndeyekuti tichinje upenyu hwemunhu wese, kwete kuchinja upenyu hwemunhu wani nemhaka yekugara kuparliament kana kuti kugara kucouncil.
Avo vange vari vaive mutevedzeri wemutauriro webato reCCC vaostalos siziva vange vari parunhare muHarare. Panewo kunetsana kukuru panyaya yemamwe mahofisi ekuBulawayo ainge achishandiswa nevatsigiri vavachamisa nevari kutsigira chikwata chavachavangu. Asi mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanoti mahofisi aya ndeavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Mahofisi ekuBulawayo, maofisi eMDC akatengwa. Magwaro acho aripo tinao, takatenga maofisi edu ndofunga muna 2011 ndopa takatenga maofisi, mamwe mapato aya asati afomwa. Zviri kutishamisa kuti vanhu vaviri ava vakurwira maofisi asiri avo. Zvatishamisawo zvakare kuti matangomuka tikaona maofisi, takangomuka tikangoona maofisi edu apendwa neimwe kala, hamene kuti ndiani akadaro. Asi tapa notice ekuti vanhu ava ngavabude pamahofisi pedu. Vakasadaro tiri kuenda kupolisi, nekuti imhosva kupenda imba isiri yako, inonzi defacing a building. So vaita deface our building, they must move away from our building. Tine mamwe mahofisi avari kuramba vachingoti kana pavanenge vadira vanouya vachiita misangano yavo. Tine mahofisi ari kukwekwe, Gweru, Chinoi pamwe chete neGwanda. Saka hatichada kuti vanhu ivavo vashandise mahofisi edu, nekuti vakutotitorera mahofisi edu. Isu tanga takati hatisi kuda zvekurwisana sema opposition political parties, tiwana wanyamunhu. Asi kana vakuuya kumba kwangu uchitora zvinhu zvekwangu, hazvichabatsire.
Mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing abatawo vachavangu.
Chakagara chitaura kuti vanhu kune macriminals around the president, vanhu ava vavinota kuvhota pati. Saka chakagona kuti vakataza kuvhota pati iroro. Asi vakazokwanisa kuvhota president, vakacapture president, vakamhanya naye, akazobuda asiya musangano. Asi izvezvi vakutodzoka kuti vauye futi vadzose president, because vakaona kuti president akaenda hakuna munhu akamutevera. Vavefungidzira kuti maMPs macouncillors achatevera president, but hakuna izvozvo zvakaitika, and hakuna zvinhu zvichaitika izvozvo zvakadaro. Saka vakutodzoka kuti vaudzose president nebegido. Saka izvozvo zvichazviramba, because iyoyo organization or iyoyo bato racho remacriminals akagara pasi hachizokwanisa kuti chivavhumire kuti vakunde kuti vaite izvozvo. Asi ticharamba chakamira nemusangano kuti musangano uende mberi. Kukuta rekuBulawayo zvekare vatomhanya kuti vabvute ofisi, ofisi reCCC. Munoziva kuti isusu takabva kuMDC Alliance, maofisis aya akatengwa tiri kuMDC Alliance, tiri kuMDCT ndo akatengwa ikoko, nova ainheritwa neMDC Alliance. Saka chiri kutotaurana navo Monzora kuti nai vadwe hatimbobata nai, tikunde macriminals aya anota kutivhutira property yevanhu. Saka tinoziva kuti tichaendesa kumadare, because isusu hachizokwanisa kutora mutemo chose kumaoko etu. Tine kodzero rokuti munhu angakanganisa tinoenda kumapurisa kumbe tinoenda kumadare kuti atongwe. Saka ndonyaya chipakati kwayo chitaurirana ne leadership chitaurirana futi nawa monzora kuti tewe ne one voice kuti macriminals abazotoreka party veiendesa kupi ya blue iri ndiye ya football club here kumbe ya church yachi achizi kuziva saka zvizovhuma kuti macriminals aya avhute office.
Vari kuzviti ndivo munyori mukuru weCitizens Coalition for Change Vasengezo Chabangu. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende iri kupedzera hoko padehwe retsindi nekuti iri kuda kutanga kuongorora kuti sei zvimwe zvinhu zvekudya zvave kushayikwa muzvitoro. Izvi zvinotevera mashoko egurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi mudare reparamende kuti vainge vaine urongwa hwekuongorora vemabhizimisi kuti zvinhu zvakaita sehupfu nezvimwe zvekudya zvave kushayikwa kana kuwanikwa muzvitoro zvidiki asi zvichidhura. Vemabhizimisi vakawanda vakaita seveConfederation of Zimbabwe Industries neZimbabwe National Chamber of Commerce vanoti mitemo yehurumende inongovandudzwa uye kushayikwa kwemari yekunze nemagetsi ndizvo zviri kupa kuti zvimwe zvinhu zvishayikwe muzvitoro. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya zvopa kuti mitengo yezvinhu idhure. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaMasocha.
Nyaya yehurumende yekuti vachange vachiongorora kushayikwa kwezvimwe zvinhu muZimbabwe zvinova zvinonyanya kushandisa vanhu chaizvo zvakunge zvichishayikwa muzvitoro haina kunge yakatanga nhasi. Tichitarisa isu nhoroondo yeupfumi hweZimbabwe pane nguva dzinenge dzichiita kuti zvinhu zvinge zvichishayikwa muzvitoro vanhu pamwe vozotarisira kunotenga kunze asi zvisingabvumidzwi zvakare kutenga kunze nekuda kwemitemo inenge yakaiswa. Chikonzero nemhosva yokuti zvinhu zvinenge zvichikwanisa kushayikwa muzvitoro ndezvokuti ufumi hwenyika yeZimbabwe kunenge kusingafambiswi nenzira yakanaka yokuti iyo mabhizimusi pamwe anenge achishayiwa mari yokunze inenge inzi inotengeswa iya kuauction yokureserve bank. Saka vanozoita mhindupindu dzavanoitavo kuenda pamusikamutema kunotsvaga mari. Pamusikamutema hauzivi kuti unowana marii uchiiwana nemarii zvekare uchiiwana nenguva inenge ichizodiwa nebhizimusi here kuti rikwanise kunge richinoodha zvinhu zvaro zvinenge zvichinoodhwa kana kugadzirisa mumwe mishini yavo yavanonge vachikwanisa kugadzirisa kunze kana kutenga maspare parts kunze. Zvinozoita kuti kuwanikwa kwezvinhu nokufamba kwezvimwe zvinhu muzvitoro umu zvinge zvichinetsa vamabhizimusi.
Professor Masocha, asi hurumende inoti inoda kuzviongorora, munofungei nazvo?
Hurumende kuti itiyo ichazviongorora ngainge ichipa kuti basa iroro richaitwa riini richipera riini zvekare yozoitei kana yaona kuti zvinhu zviri kushayikwa nenzira iyo, nokuti chinosunga mpira dzako ndoupfumi hweZimbabwe chinoitawo zvinhu zvishayikwe. Zvinhu zvakawanda hongu mari yokunze inenge ichishayikwa, asi kana magetsi achishayikwawo zvekare zvinoita kuti mishini inogadzira zvinhu zvacho izvozvo inge isingashandiwo nokuti inenge ichishanda namagetsi. Kusashanda kwemishini iyoyo kushayikwawo kwezvinhu izvozvo. Saka maonero andinoita ndeyekuti hurumende nyange ichiti haiyo inowo kuzviongorora inofanira kunge pari zvino ichiziva kuti chikonzero chii. Zvokuti ndingaikurudzira ini kuti ngaisanyanya kutambisa nguva yayo ichiongorora zvinhu zvatinofunga kuti inofanira kuziva kana kuti zvainofanira kunge ichiziva, itopedza nguva yokuita matano kuti dambudziko iri iripere. Nokuti hapana chitsva, hapana usingazivi kuti nyika haina magetsi. Saka kushayikwa kwamagetsi ikoko kuchatoita kuti zvimwe zvinhu zvishayikwe muzvitoro.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio muno muAmerica vange vari parunhare kuOhio. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko vana tanonoka wande nana vamwe vese vamunoshanda navo. Hai, makubhaizazve makutobhaiza kana makutaura kuti hamuchati pestudio 7 emakusini. Hai, papo makutobhaiza makutokoneiwa. Hachimbotangai mafunga mozotaura, sangotaura tambai mumbofungai kuti modii modii. Hai, studio 7 emakusini zvingaivepoka todii, toshanda sei tisati tanzwa kuti zvakamira sei, zvotonzwa neimwika kuti kunyika kwedu kwakadii, chii chiri kuitika. Saka studio 7 makuseni ngaisapera.
Makadini pa studio 7 maswira maswira nokumuka pisi pisi pamuri yamukomatwa nunoka tichiti vamutsvangwa. Last week makataura kudini zvatova kwenyu kazvi. Vamunasa vakamudzinga purezidenti Magona, munangapa Magona maningi vadzinga.
Hello, Pastor 7. Kwaimo muzanopiwe makina zvangu azvitunazvo. Gavarati nyika chino yakutungamira kuenda kumakuva here kana kuti pachine chimwe chichazoitika? Kutadii kutarisanawo nevanhu vachiri vatsva vakazvarwa ma1980 vachivambotungamira wenyika kuzi atava muna muhuru chaichaveresesweri kunze kwenyika. Hello, Pastor 7. Kwaimo muzanopiwe makina zvangu azvitunazvo. Gavarati nyika chino yakutungamira kuenda kumakuva here kana kuti pachine chimwe chichazoitika? Kutadii kutarisanawo nevanhu vachiri vatsva vakazvarwa ma1980 vachivambotungamira wenyika kuzi atava muna muhuru chaichaveresesweri kunze kwenyika.
Masera se vashama vepastudio 7 masera se muri kutaura naDA padebhena, kutaura naDA padebhena apa omana. Udzai vanhu vezanupf vana mutsvangwa vasatambisa mari vachidhiza vanhu kuti vaparadze bato resisi. Kutambisa mari vachidhiza vanhu kuti vatsvaka nachamisa chadza kuvaka nyika. Ngavake nyika ezarai mone nyika yose angova makomba muzvipatara munara mushonga mvura hakuna. Vanongotambisa mari vachidhiza vanhu vachipaura chavangu kuti vagwe nevamwe maopposition party. Tosvikepi kwatakakomana tichidaro kumana? Udza vanhu vezanu vasagarira njere, ngavasevenzese njere kwete kudzigarira. Ngavasiyana nekudzingira nekamwe nemu46 years mwana mudiki kwavari havanyari vakamboita sei. Inyadzi dzangu hama dzechirungu ndatenda hangu kudhiye ipadhebhena samai kuvaudza vaite zvinhu varongei.
Makadii makadii mukoma Jonga mukoma Ivanzi, tinokutendai nenhau dzamunotipa muno muZimbabwe. Ndo nhepfenyuro yatinoteerera, nhau nhepfenyuro inotiudza chokwadi. Hakuna imwe nhepfenyuro inotitaura chokwadi. Avo vezanupf avo vanokunyepa vanenge vachitaura zvokunyepa vanenge vachifunga kuti vanhu vakapusa. Vanhu havana kupusa, asi tinenge tichiziva chokwadi. Vanenge vachida kubata vanhu kumeso, asi tinenge tichiziva chokwadi. Tinoti rambai makadaro, rambai makadaro. Ana mukoma Jonga, ana Blessing Zulu, ana mukoma Evans Ninga, tichikwanisa vateereri vese vestudio 7 mese pamuri. Ngatingova netariro yekuti Mwari vachapindura pane zvichemo zvedu. Hazviite musi mumwe chete, asi nerimwe zuva nemumwe musi zvichaita. Ndatenda hangu.
Mangwanani akanaka pastudio 7 apo makadei mese vashamarari. Tinotenda nenhau dzamunotipa vashamarari. Ishamo yedu iri kurwadziwa navasikala, kuchema kwese kwatanga tichiita. Vanhu vaiisawo nemachristmas present kumhuri yavo, asi izvozvo votobuda vachitoti hapana chakaitwa nepati. Kuchema kwese kwaiita vanhu, kunamata kwese kwaiita vana mbuya kumamisha uko, kunamata kwese kwaiita vana madzibaba veshanduko, ivo vopedza voti hapana zvakaita nezana. Hazvinei vachopusikala, dai manga maiziva kuti vanhu vaikudai sei, asi zvamataura izvi maita kuti vanhu vaone pamumire. Tinotenda nekutiratidza pamumire. Hamuna kusiyana naChabango imi, hamuna kusiyana naana mukwadi imi takuisa kurudzi rimwe chete nevanhu ivavo. Dai manga muri mumwe maibudawo muchitendawo zvizhinji reZimbabwe nekuchema kwaranga richiita nemhaka yenyu, asi motobuda muchitotaura zvamunoda, hazvinei nguva ichakwana.
Pastudio 7 makadii? Pastudio 7 handisi kuziva kuti ichokwadi here yatiri kuona masocial media umwe kuti vasikara vane dzimwe pfungwa dzakasiyana nevamwe. Kana vane dzimwe pfungwa dzakasiyana nevamwe dzingavatitazwawo kutiti vabatane nemukomana, nokuti vakasabatana nemukomana vanenge vatorasika zvisingaiti. Isu munhu watikasirwa navatsvangirai tinomuziva, isu munhu watikasirwa navatsvangirai. Kugara mujereka hakumboshamisiri kana kwokuti munhu ane buda ane dzimwe pfungwa.
Ini zvangu ndinongoti kuna vajobu skala, musanyengerwa zvinhu zvisina maturo, musanyengerwa nezanupf vana munzura vakanyengerwa, nhasi vari kupi? Musanyengerwa zvamanga marwa hondo zvakanaka, zvamanga marwa hondo zvakanaka. Kana kuti vakakubudisai vakakuudzai kuti tiri kubudise, unofanira kunopandukira chamisi, unofanira kunopfumara kubato. Handioni sekuti zvinoitai. Remember kuti vakatokudyisai poizeni vanhu vavo, vakatovadyisa poizeni vari mujeri. Saka vozonyengereka nazvo zvisina nebasa rese, nokuti utano hwakatoinda. Apa handioni sekuti vari kuda kuteera gwara kwaro vajobusikana. Vanenge vakurasika, vakurasika. Nemadirwa vaitwa nevanhu vari mujereka, vanhu vazhinji vakutoora mwoyo. Nemainterviews ava vari kuita, vanhu vazhinji vakutodzokera kumashure. Chero vanhu vakanovagamuchira chaiko chaiko usiku hwakabudiswa uye, vazhinji vadzokera kumashure. Nenyaya yemainterview avari kuita isina nebasa risi, nekuti unganyengerwa shuwa kuti hanzi bvuma rako bato. Taivaziva riri soja kaisu, soja chari chai rakazvimiririra rinoda vanhu. But aiya vatanga iva jobusikana, hazviperi musha. Unozi kuti poizeni yavo ine mazuva mangani vachirarama vari panyika, poizeni yavakadyiswa iyi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimboteresa zviri kuitika muAmerica.
Takaona America ichitanga kudzorera kurwiswa kwayakaitwa nemapoka anotsigirwa neIran kubhesi remilitary ranga riri kuJordan. Izvi zvinotiratidza kuti zvatakambotaura zviye kuti America iri kuda kuzivisa zvikwata izvi zvinotsigirwa neIran zviri kuita zvechitororo kuti shumba hairohwe nembama. Tinoona mberi kunouya hurumende yavaBiden icharamba ichitsvaga vese vane chekuita nekubhombwa kwakaitwa bhesi reAmerica riri kuJordan nemamwe mabhesi ayo ari muIraq nomuSyria. Icharamba ichitsvaga ichibhomba zvikwata izvozvizvi.
Dr. Guni, nzvimbo dzakabhombwa neAmerica idzi inzvimbo dzakadini?
Mukaona nzvimbo dzakabhombwa neAmerica inzvimbo dzisinai zvikwata izvi chete chete, asi kuti tinoziva kuti kune varairidzi kana kuti mainstructors Revolutionary Guard kuIran, kureva kuti vari kubhomba zvikwata izvinoraudzira mwero zvisingawirirane nekuva kweAmerica muMiddle East, uye zvisingawirirane nekurwisa kuri kuita Israel vanhu vari muGaza ichiti iri kurwisana neHamas.
America inotsvagei munzvimbo idzodzi?
Kubhomba kwakaita America yaitsvaga mabasis kana kuti nzvimbo dzine maIranian instructors weIRG, nekuti Irani ine varairidzi vehondo kana kuti mainstructors ari mumabhesi ese akabhombwa iwayo.
Sekuona kwenyu Dr. Guni, kubhomba uku kuri kuitwa neAmerica kuchapera zvadini?
Tichaona kubhomba uku kuchiramba kuchienda mberi, uye tichaona America icharamba ichitsvaga ivo varairidzi ava ichita vekuvanhonga ichivauraya kuti itumirewo message kana kuti kupa mucherechedzo kuIran kuti musarambe muchiita zvekutsigira zvikwata zvinorwisana nemauto eAmerica ari munharaunda yeMiddle East. Nekuti mukaramba muchidari so, America iri kupa message yokuti ichapfurikidza kungobhomba kumabhesi uko kune varaidzi veIran kuzosvika yazobhomba imomo Iran, machinoziva kuti America haisi kuda hondo neIran nokuti hondo iyoyo inozenge iri hondo yakareba zvikuru kwazvo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vaFrank Guni vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvikwata zvina zvakambotora mukombe weAfrican Nations zvave kurwira zvakare kusimudza mukombe weAfrican Nations Cup kuIvory Coast. Zvikwata zvina zvinosanganisira zviviri zvekuchamhembe kweAfrica zvinoti DRC Congo neSouth Africa kuchitiwo Nigeria neIvory Coast. Mitambo yemasemifinal yose iriko nemusi wechitatu.
Mutambo uyu uchange uri kuri mangake chayo South Africa so far matambira yaita kusvika parizvino yaratidza kuti iteam ine resilience, iteam ine determination kuwina. Kwaitawo Nigeria iri kutambawo zvakanaka. Saka ma top players anenge achitarisirwa kuNigeria kunge achamake a difference. Kuno vanonzi Asame weNigeria striker wavo anenge achitarisira kuti achakwanisa here kukwanisa kugohwesa against Rowan Williams uyo mukeeper akakwanisa kusevha 4 mapenalties inove record yaitwa nakeeper kusevha 4 mapenalties ine shootout. Saka South Africa inenge ichitarisira Rowan Williams kuti akondinge mashura oro kugona kwake kubata kupreventa Nigeria from going through. Iyo Nigeriawo inenge ichikwanisa kuya yakatosunga kuita ikwanise kukundawo South Africa. Saka anenge ari mangange.
Kutochitarisa kuIvory Coast neDR Congo unozviona sei?
Uyo mutambo uyo uchange uchinakidza, but Ivory Coast yapruva kuti it can win against all adversity. Makada kuona last game yao yavakatamba neMali vanga vachikora vakashota vaende vari 10 but vakamanaja kupinza Mali mu extra time ikatozorohwa last minute. Saka Ivory Coast ndikangoti matambira yakaita neMali zvakabhusta confidence vaplayers kuti they can do it. And vagara vari anyway a host country, vagara vari my favorites to win the trophy. Ndiri kuona Ivory Coast all the way ichikwanisa kurova DRC. Even though DRC iri timu yatamba zvanakidza kutopinda masemifinal kwavaita vato achiva something shavasinamboita before. Saka Ivory Coast ndiri kuifavor kuti ichahwina, but mutambo wandiri kutarisira kuti uchanakidza.
Aiwa, tinotenda Brian. Muongorori wenhau dzemitambo Brian Msekiwa, mukuru wechikwata cheMDV Saints Football Club, ainge ari parunhare kuMaryland muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamwe vari kushanda nevaive mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa votanga kuita misangano nevanhu. Imwe nyanzvi yoshora hurumende nemabatiro airi kuita nyaya dzekushayikwa kwezvinhu muzvitoro. America yobhomba vanopfurikidza mwero muMiddle East. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Bale.